vamwe vagari vekwaGutu nemudhorobha remasvingo vanoti amai mahofa avo vakashaya musi wemuvhuro vange vasingakodzeri kuti vavigwe panzvimbo yemagamba enyika kuHarare nenyaya yekuti vaikurudzira mhizhonga yezvematongero enyika mudunhu iri. Vanhu vataura nestudio 7 vanoti kunyange hazvo amai mahofa vakamiramira vachibatsira varwi veresungunuko munguva yehondo yechimurenga vari chimbwido uye vakazoshandira nyika yavo nekuzvitonga kuzere, mhosva dzavari kupomerwa dzekushungurudza vanhu avo vaiva nemaonero akasiyana neavo pane zvematongero enyika zvinoita kuti vasakodzere. Amai mahofu avo vakaita nguva huru vari nhengo yeparamende kuGutu South vanopomerwa mhosva yekutuma vechidiki yeZANU-PF kurova pamwe nekuuraya mapato anopikisa maGutu nenzvimbo dzakatenderedza. Vakambopomerwa mhosva yekutuma vana vavo nevatsigiri kuponda murwere sungunuko vaAmos Maseva, izvo zvakazoita kuti mwana wavo Ben Junior Mahofa atongerwe makore mana mujeri nemutongi wedare repamusoro vaOnus Omar J muna Chikunguru mugore ra2006. VaSilas Gono vanobva kwamajata kwachiwara kumusha kwemusvakabvu ndo mumwe ane mafungiro akadai.
Isu sevanhu vekuGutu South hationi vakakodzera kuitwa gamba guru renyika. Chekutanga ndechekuti mai mahofa pavakaita MP kwedu Gutu South hapana development yavakatunzira migwagwa yakashata. Chechipiri ndechekuti vaiti munhu anoda kuvakwikwidza kana anofunga zvakasiyana nezvavo vaituma vanhu vorova.
VaJefferson Chitando, mutauriri webato reNPP vari mugaro wemasvingo, vanoti vanhu vakasangana nemhirizhonga yaikonzerwa namai mahofa mudunhu rose remasvingo havasi kufara kuti varadzikwe munzvimbo yemagamba. Mai mahofa vaizikapwa nezita rekuti chikoforo mudunhu remasvingo nenyaya yavo yekushandisa chisimba nemhirizhonga pane zvematongero enyika. Asi vamwe vatsigiri veZANU-PF vakaita samai Elizabeth Svinurai vanoti mai mahofa igamba chairo renyika.
Ndinoona sezvakakodzera nokuti mai mahofa ose munhu wemukadzi vaimiramira vachikurudzirawo isu madzimai echidiki ebato reZANU-PF kuti titoo zvemubato yemaoko especially kunoku kwaGutu vakatinyatsotisimudzira.
Vanoenda tisungano mumwe wechidiki weZANU-PF vakatendana naamai Svinurai vachiti amai mahofa vakashandira nyika zvakasimba upenyu hwavo hwose. Asi vemapato anopikisa vanoti nzvimbo yemagamba yangova nzvimbo inovigwa matsotsi nemhondi vachiti magamba chaiwo anonyimwa ruremekedzo nekuti vanenge vapikisa pfungwa dzeZANU-PF. Asi vachitaurira pazororo remagamba richangopfuura, mutungamiriri weZANU-PF Robert Mugabe vakati vanopikisa ava vangavigwe pamarinda eHeroes Acre nekuti vari kupa kuti nyika itemerwe zvirango nevekunze.
Togomira panapa tichiti ataitei chimbofungai kuti vakuru vemdc vakashaya nokuti zvinge zvironzi isaya muisiyeiwo paHeroes Acre nokuti akavamba mdc vakavamba mdc kareko. Ndikati tinomuisa pano chigomu chema tichiti akaitei.
Sachigaro weZANU-PF masvingo vaes vachadzamira vaudza vatore venharo kuti mutumbi waamai mahofa ucharara mumba mavo nhasi kuRodin vozoendeswa kumba yavo yekwamupandawana kwaGutu mangwana uko kuchapuwa vagari mukana wokuonekana navo kekupedzisira panhandare yebhora yepamakombo vozoendeswa kuHarare. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.